kushamiswa padare rezimhosva rokushitungwiza Magistrate Scott nenguva dzokuma 11 o'clock dzamangwanani. Ipapo tataura macomplaints edu atanga tinawo pamusoro pemabatirwa avakaitwa namapurisa eSt Mary's Police Station. Tapepeta kubatwa nokutorwa kwekodzero dzavo kwavakaitwa kuendeswa kulaw and order nokudzoswa back and forth for 3 times vachishayiwa charge kusvika vazowana charge yataenda nayo kudare rezimhosva nezuro. Saka dare rapamutongo uyo wokuti officer in charge weSt Mary's Police Station ainvestigetwe ripoti yacho iye kudare rezimhosva. Kana ripoti yacho yauya kudare rezimhosva, isu samagweta vamuzvare Alice kuvheya tichaona kuti totora danho ripi rokuti tiwane kuti nyaya yekodzero dzake dzakatyorwa dzaitwa addressed.
Saka zviri kureva here kuti vawanikwa vasina mhaka yavakapara kana mapurisa ariwo akutonzi ndiwo akavatyorera kodzero?
Chaitika ndechokuti isu taita application inonzi iyo refusal yeplacement on remand yamuzvare Alice kuzeya. Saka tatanga kuisa umbowo hwedu patebhuru mushure mokunge vehurumende vanga vapa chikumbiro chokuti ngavachirimandwa vagotongwe nyaya iyi. Saka isu taichallenja. Saka zvatanga kuzikwa, tiri kupedzisa nhasi nyaya yokukakavara nyaya yataita application kudare rezimhosva iyi.
Imhosva ipi yazoroverwa muzvare kuvheya mudare?
Yakazonochinjwa kulaw and order. Vakazonzi vari kuchajwa necontravening section 36 read together with section 137 yecriminal law codification and reform act inotaura iyo kuti vanga vachikurudzira kuti vanhu vaite muizvonga, uye zvekare vachikurudzira kuti vanhu vaungane vaite public violence.
Saka ivo vari kuti muzvare kuvheya?
Hapana zviripo, nokuti vhidhiyo yacho namashoko acho atorwa kubva pane zvavakataura pavhidhiyo. Hapana kana chikodzi zvacho chongaona kuti vangazi vanga vakapara mhosva. So hapana kana chimwe kungoshungurudzwa zvokutaura kwandakamboita nezuro kuti variko vanhu vari kuita dzungu rakakura, ndo vari kupusha nyaya yokusungwa kwamuzvare Alice Kuvheya.